maonero atiri kuita kuwanda kweutachiona muZimbabwe zvatiri kuona ndezvekuti vazhinji vari kubatwa vaine utachiona hweCOVID-19 vanhu vari kubva kune dzimwe nyika vachidzokera kumusha. Zvino Zimbabwe chekutanga ine dambudziko rekuti haigone kuramba vana vayo vari kudzoka vega kana kuti vari kudzorwa nedzimwe nyika. Inofanira kutoti ivatambire, asi chakakosha ndechekuti mukuvatambira imomo ngaiti nyika yedu yeZimbabwe inosungirwa kana kuti inofanirwa kutevedzera zveutano zvinoita kuti vanhu ivavo vari kudzoka chekutanga vaongororwe vaone kuti havana utachiona here, uye varautswe kubva mune imwe mhomho yese yeZimbabwe vaendese kumaquarantine centers. Asi ikoko kumaquarantine centers hakufani kuregerwa kuchiita breeding ground, nekuti zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kungonosanganiswa imwe mokuita mombe dzasangana patiba. Zvino zvinenge zvichidiwa kuti muquarantine center imomo vanhu vagare vakaraukana, vasingasangane, vasingabatane pamwe chete, uye vanofanira kunge vachipiwa zvekuzvipfeko kana kuti mbatya dzinodzivirira kuti mukusangana mavo vasafemerana kana kuti vasatapurirana utachiona.
Tichitarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana zviri kudzokera kumusha, zvine ruzivo here rwemitemo yese yekuzvichengetedza yamuri kutaurai?
Kana takatarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti vari kudzokera kumusha, vazhinji tingati vazhinji vane ruzivo kana kuti vakanzwa zvinosungirwa kuti vaite kuti vasapinde munjodzi. Chinhu chakakosha kuti vanhu vane maintenance social distancing, uye kuti vanhu vacherechedze kupfeka mbatya dzinovadzivirira ivo pachavo nekudzivirira hama nevadikani kana vanosangana navo. Chinhu chakakoshawo zvekare kuti vanhu vasangofambe fambe zvisina tsarukano. Vanofanira kuti pavanenge vava kufamba vachifambira chinhu chakakosha, unanga kana kuri kuchitoro kunotenga, kana kuri kufamasi kunotenga mushonga, unotenga mushonga wodzoka kumba, kwete zvokuzotandara kuchienda kumabhawa, zvinhu zvisina kunaka izvozvo, nokuti zvinogona kuendesa vanhu panjodzi.
Tochitarisawo iko kunze kwenyika kuno, kunyika dzakabudirira zvakaita semuno muAmerica, pane matanho here atatorwa panyaya dzekuwanikwa kwenhomba kana vaccine yekurwisa chirwere ichochi?
Kana takatarisa nyaya yenhomba iyi kana kuti vaccine, tichiri chinhabwe chiri kure, hongu tiri kuona progress kana kuti tiri kuona kuti nyika yeAmerica iri kufamba negwara rekutsvagurudza iyo vaccine kana kuti nhomba inogona kuzodzivirira kuti vanenge vasati vabata nechirwere vakabayiwa kana kuti vakapiwa nhomba iyoyo, zvinoita kuti pavanozosangana neutachionawo vasarware zvakadzama kana kuti vasazofe nechirwere semafira ari kuita vanhu pari zvino. Asi handione tichibuda nenhomba iyi kusvika gore rinouya, tingatoti zvichida pana January February ndio earliest yatingatange kuona kuti pangagona kunge paine mushonga wenhomba. Iye zvinezvi tine atinoti macandidate vaccines, kureva kuti pane mishonga iyo yenhomba ichiri kuongororwa kuti ionekwe kuti inogona kubatsira here. Asi pane mitatu chaizvo inonyatsokupromisa, asi kuongororwa kwemishonga iyi hatigone kureva bembera tisati tasvika kumberi kunosvika ku3rd phase clinical trial anenge ari randomize, anotipa data, anotipa maresults.